ZANU PF haina credibility inodiwa kuti ioneke ichipusha nyaya dzakafanana neizi the international platform.
Nechikonzero chei muchidaro vasizi?
Nekuti munoziziva kuti ti recognize internationally tinofanira kuti tia resolve ma issues edu domestically. Haungatangi nekuda kugadzirisa ma issues internationally usati wagadzira ma domestic problems ari muZimbabwe anobva panyaya yesarudzo dziri kuita zviri pamutemo. Zvamuri kuona izvezvi pese pese there is no democracy munyika muno. Muona kubviswa kuri kuitwa mamembers of parliament nemadambudziko ari kusangana nevanhu instead of kuti focus on resolving the domestic political questions dziri kumunyika muno hatigoni kunosimuka tichinotaura anything chinomata internationally.
Sei zvisingakwanisiki?
Nekuti credibility internationally inofanira ichibva from our ability to resolve our domestic problems.